Mumashoko wa kuruzhinji rweZimbabwe aburitswa paZTV pakucherechedza zuva rekuwana kuzvitonga kwenyika, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati hurumende yaive yatora danho rekuti mhemberero idzi dziitirwe muguta reBulawayo senzira yekuedza kusimudzira kubatana kwevanhu munyika. Vatiwo danho iri range riri mucherechedzo wekuendesa masimba kumatunhu, sezvo kuita izvi riri donzvo guru rehurumende yavo.
The reality of the COVID-19 pandemic is seeing us endure a necessary lockdown in our homes. Although we are physically separated, we are united in spirit. The time to celebrate together shall come.
Aka ndiko kange kachaveke kutanga munhoroonde yenyika kuti mhemberero idzi dziitirwe kunze kweguta reHarare. Munyori mukuru musangano reBulawayo United Residents Association, Amai Louisa Mangisi, vaudza Studio 7 kuti kuitirwa kwemhemberero idzi muBulawayo kwange kuchabatsira vamwe vemabhizimisi, uye kutiwo vaMnangagwa vanzwisise mamwe matambudziko akatarisana neveruzhinji muBulawayo.
Kuuyawo kwanga kuchiita president muno muBulawayo kwanga kuchizobatsirawo vese vari muhospitali business kuti vavewo vanosimudzirwa pamabhizinesi avo. Zvakarezve kwanga kuchaita kuti ivo president vanzwe zvichemo zvinobva kuvanhu maererana nemvura iri kunetsa munoBulawayo nemaindastri akavharwa kare kare munoBulawayo.
Mutauriri wevechidiki mubato reMDC inotungamirwa naMzvare Tokozani Kupe vaAlfred Dzirutwe vatiwo zvange zvakanaka kuti mhemberero idzi dziitirwe muBulawayo, vachiti izvi zvaigona kubatsira kubvisa pfungwa dzevakawanda munzvimbo iyi sekuti vanoonekwa sevasiri vanhu vemuZimbabwe. Asi vati kuzvitonga hakurevi chinhu kana vaMnangagwa vasina kugadzirisa dambudziko guru reguku rahundi nezvimwe.
Saiye aive Minister of State Security nenguva iyoyo ane zvakawanda zvaanoziva, haagoni kuti avande ipapo panyaya iyoyo iri mumaoko ake. Zimbabwe inyika yakadimbuka pakati, it's a broken nation, pane too much tribalism zvakanganisa nyika yeZimbabwe. So anofanira kuti atevedzerere ipapo azame kuti aone kuti anodhira nazvo.
Imwe nhengo yeboka revechidiki rezanupf uyo angozvidoma nezita rekuti Pelagia ati danho rekuti mhemberero dziitirwe muBulawayo rinoratidza kuti mutungamiri wenyika munhu ane mutsa uye ane maitiro matsva. Ati anoziva chose kutsutsumwa kwevanhu pamusoro penyaya yeguku rahundi nemamwe matambudziko, asi ati vanhu vanofanirwa kupa mutungamiri wenyika nguva yekuti agadzirise izvi.
It shows kuti president vanoziva kuti kune maconcerns that should be addressed kuBulawayo kumatebelelandi specifically. That is why they took this initiative kuzocelebrata zuva redu rorusungunuko muBulawayo.
Nhengo yeCentral Committee yebato reZANUPF uye vakambove mumiriri wemupopoma mudare reParamende vaJoseph Chuma vatsigirawo maonero aya, vakati kune vamwe vanhu vanongoda kuona zvakashata kunyange panenge paitwa zvakanaka, vachitiwo vanhu vanofanirwa kusiya tsika yakadaro.
Hurumende dzvai yavaMnangagwa iri kuedza nemazvo kuti zvinhu zvifambire mberi. Tarisaika vakapinda vakavhura space yekutaura pamusana penyaya dzinengofanana neground. Kudhara waimbosofa wataura nyaya dzakadaro zvikapera zvakanaka, zvaisapera mushi. Tose tinoziva izvozvo, ndonhakuwe hurumende iri open car kuti aiva ngatitaurei tigadzisanei, because tese tiri vana veZimbabwe.
Asi mutauriri webato rezapu vaipetule Maposa vati hapana zvavanoona mudanho raive ratorwa iri kunze kwekwavati kuda kubata vanhu kumeso kwavaMnangagwa nebato ravo reZANUPF.
Semunhu anoda kubata vanhu kumeso, idanho ravanoona serinovashandira politically kuvharidzira uipi hweutongi hweZANUPF naivo vaMnangagwa kachezvavo kuvanhu vekumatebeleland.
Mutauriri wedunhu reBulawayo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaSwithen Chirodza vatiwo zvange zvakanaka kuita mhemberero idzi muBulawayo, asi vatiwo kuita mhemberero dzakadai pasina kugadzirisa matambudziko agara aripo muBulawayo nemumatunhu ematebeleland hakuna zvakunobatsira. Izvi zvatsinirwawo naamai Barbara Tanyanyiwa vanove mutauriri weboka remadzimai rebato iri.
Hapasati pawana munhu anobvuma kuti kukura hundi yakaitirwei uyezve yakaitwa nani. Kunyange zvazvo tichiziva hedu kuti ndovanani vakazviita, asi havasi kuda kubuda pachena, havasi kuda kana even kukumbira ruregerero. Saka pasina reconciliation tinowana kuti vanhu vekumatebeleland vanongoramba vachingotsutsumwa kusvika zvinhu zvagadziriswa. Kana dzisina kugadziriswa kuitwa nyaizi wanu wachangu wana mpawachizitawa
mumashoka watura wa mnangagwa watu wanu koshesa na urirano senzira yekuti nyika ibude mmatambudziko kwa yaka tarisana nao Act Mnangagwa. Munyori mkuru wezanga norunoru gira kodzero dzevanu, Rei Bechulika Zulu, wampuso fuzwayo. Watu wa Mnangagwa wafanu rekungo taura chete, asikuti wanu fanu wakura atinza nezuito, kuti wanu revesa pakuda kugadzirisa zvinhu munyika.
Kana Mnangagwa warisensi zegu build a nation, nga watange bakadzirisa nyaye kukura hondi. Yaka ita kuti up to now Matabelele ndi even marginalized. Vaiti semunhu mukuru kuti vanhu veZimbabwe bagariseke noti lip service kana kuita zvepolitics it's a sensitive thing and iri maoko ake
mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reBulawayo uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vaReginald Shoko vati nyaya yegukura hundi haisi nyaya inofanirwa kuramba ichitaurwa nezvayo makore makumi matatu nematatu mushure mechibvumirano cheUnity Accord icho chakaitwa pakati pezanu PF nezapu. Vati panoda kuvene kuzvipira kwechokwadi kuti nyaya iyi igadziriswe zvachose. Zimbabwe iri kucherechedza zuva rekuwana kuzvitonga kekutanga vanhu vachinzi vagare mudzimba dzavo senzira yekudzivirira chirwere checoronavirus icho chabata vanhu makumi maviri nevana muZimbabwe uye kuuraya vanhu vatatu munyika. Pasi rose chirwere ichichauraya vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mashanu nezvina. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.